Isiso nechandozo senda matatizo atinoita nyaya chemoisa rudzo ndidze kuti nguva nenguva pane zvika tinofanira kunge tichitarisa nezvazvo kuti zvingawedzeredzwa sei kana kuti zvingakudziriswa sei kuti zviite kuti tsarudzo dzedu dzifambe zvakanaka. Saka tinoona matauriro avaita ari ekuti havachatarisira kuti pane zvingada kugadziriswa pamutemo wesarudzo dzedu. Tinova chinhu chinogona kutikachamadza nekuti tinotarisira kuti nguva nenguva panoitwa sarudzo pane zvinhu zvinogona kunge zvichida kuti zvigadziriswe tigozofamba zvakanaka musarudzo dzinotevera. Saka chinhu chinogona kutishamisa kuti vanoona kunge sarudzo dzinoitwa kamwe chete temo inenge iripo iyoyo igoramba yakamira sezvayanga iri kubva nechekare. Saka chinhu chinoshamisa nekuti pavakadeedza nyika dzekunze kuti dzive kuzoonawo neshamwari dzekunze kuti dzive kuzoona tsarudzo dzakaitwa muna 2018 pane zvizhinji zvakataurwa nezvazvo zvaida kuti zviite zvigadziriswa kutarisira sanganisira nyaya dzemhirishonga, nyaya dzemafambisirwo etsarudzo acho. Sakureva kuti izvo zvinhu izvozvozvo vari kuzoona kunge sezvinhu zvinenge zvisina kuita sei
kana pasina chaitwa pamusoro penyaya iyi, munoona sei sarudzo dzemuna 2023?
Kana tichitarisa kuti sarudzo dzemuna 2023 dzingaitwe neatingati maconditions akanga ari muna 2018, zvinoreva izvo kuti dzingazotarisira kuwana mabudiro azvakaita kana kuti mafambiro azvakaita muna 2018 ariwo mabudiro azvinoita zvekare muna 2018. Sakura kuti kana makaitika mhirizhonga kana sarudzo dzinofamba zvakanaka kana vanhu vasina kunzwisikana nesarudzo dzakabuda muna 2018 ndo zvatinongotarisirwa kuti zvichapfuura zvikare. Sakura kuti mikana yevagari vemunyika kuti vange vachisarudza hurumende yavanoda inogona kunge zvekare ichizenge iine matambudziko ainenge ichisangana nawo. Sakura kuti vagari vachivavhoti vachisangana nematambudziko mamwe chete iwayo pachinge pasina zvinogadziriswa kuti nyaya idzodzo dzinge dzichizofambirwa nadzo kuti vatarise kuti zvii zvatingagadzirise panyaya dzesarudzo dza 2023 kuti dzibude zvakanaka vanhu vachizotambira zvinenge zvabuda musarudzo.
Vamunangagwa vakataurawo pamusoro pezvakataurwa nesadak kana kuti mitemo yekuita sarudzo yakabva kusadak vachiti Zimbabwe ine zvose zvinodiwa nesadak mubumbiro romutemo rinokwanisa kuti maelections aitwe. Chamunoona chii chinotaira pane zvinodiwa nesadak? Zvinodiwa nesadak hazvikwanisi here kuti zvishandiswe kuita sarudzo dzakanaka muZimbabwe?
Ndotenda nemubvunzo iwoyo. Chatinotarisa isu kana chitarisa bumbiro remutemo tichizonotarisa zvekare zvinotaurwa nesadak tikutarisa kuti Zimbabwe iri kufambirana here naizvozvose nzira mbiri idzodzo iri kufamba nadzo dzose here. Saka kana tatongotarisa tichiisa maziso edu panyaya mbiri idzodzo tinoona kuti Zimbabwe iri kutadza kufambirana nezviga zvinotarwa nesadak igotadza zvekare kufambirana nezviga zvinotarwa nebumbiro remutemo wenyika yedu. Saka ngatike muenzaniso wekuti vatongi vematunhu vatingati matraditional leaders vanofanira kunge vari vanhu vasingasapote chirobato rezvematongerwo enyika kana tichitarisa chapter 15 yeconstitution yenyika yeZimbabwe. Asi kana tichinge tadzodzokera pakunotarisa kuti zviri kuitwa nemazvo here, tinoona kuti vamwe vavo vari kutobuda pachena kuti isu tinosapota nanga tigosapota nhingi tigosapota nhingi. Saka izvozvo zvatotiratidza zvega pachena kuti sarudzo hatsi kuita sei hatsi kufamba zvakanaka. Tinotarisa zvekare pakunzi peaceful election, free fair election. Tikatarisa izvozvo chete zviri musadhaki zviri kunyika yedu muconstitution nebumbiro redu remutemo wenyika yedu yeZimbabwe tinoona kuti hazvibudi nekuti kana tikati tinoda vhota zviro hatiri wani. Saka zvinozoita here kuti tinge tiine yatingati a fair election tisina access to the voter roll? Saka mibvunzo yatinenge tiinayo sevagari vemunyika iyoyo kuti tinenge takuchigeja kuti sadhaki yati zvakati Zimbabwe yati zvakati asi isisi tiri pati pazvinenge zvatarwa nemaonerwo enyika ezvisungano zvatinazvo musadhaki nezviri mumbiro redu remutemo wenyika yedu yeZimbabwe. Tinoona kuti ndipapo tatofoira kare kana tichitarisa mataurirwo anoitwa nyaya nevapepeti venhau yatingati mastate broadcasters vaye vanopepeta nhau vachimiririra nyika yeZimbabwe. State broadcasters vedzibhesi, Herald, The Chronicle, The Sunday Mail, all those state broadcasters katasa maichiwa wanoicha nubuza kichisho siriku ya ndira na irini sunutarwa nibumbiro remki mwenjezi mbabu tuonot ayo patre yama parisika hapa chudazo tikusadaki varu kukona iri tuonot patre yama saka kana chingeta tudaro cha tuonot kari zizizi zimlet 2023 pani patatro tre yama kana chingeta kusaruzu nema miriro ataka ita parisika.